Vamunangagwa vatambirwa panhandare yekamuzi International Airport nemumiriri weZimbabwe munyika iyi Dr. Nancy Saungweme uye gurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava avo vange vachipinda mune mumwe musangano yemakurukota yakatotanga kuitwa pamberi pemusangano mukuru wevatungamiri venyika. Musangano wemazuva maviri uyu uchatanga mangwana uye uri kuitwa pasipendingi ndirare kuti bolstering productive capacities in the face of the COVID-19 pandemic for inclusive, sustainable economic and industrial transformation. Asi vamunangagwa avo vanove nhengo yekomiti yesangano iri inoona nezvekudzivirirwa kwedunhu kana kuti organ troika vapinda musangano wekomiti iyi uyo wange wakatarisirwa kuzeya mamiriro akaita zvinhu muMozambique, Eswatini, Lesotho pamwe neDemocratic Republic of Congo. Vatungamiri venyika dzemuSADC vakabatana neRwanda vakatotenderana kutumira mauto kudunhu reCabo Delgado kunorwisa vanopfurukidza mwero vechikwata cheAnza al-Sunna icho chinorwidzana nechimwe chikwata chinopfurukidza mwero cheIslamic State. Zimbabwe ichaendesawo mauto ayo 304 kunobatsira mauto eMozambique. Mutungamiri weMalawi vaLazarus Chakwera ndivo vachatora matomu ekuvasa chigaro weSADC kubva kumutungamiri weMozambique vaPhilippe Nyusi. Vatungamiri veSADC vanotarisirwawo kusarudza munyori mukuru wesangano iri kana kuti executive secretary zvichitevera kusiya basa kwaamai Stegomena Lawrence Tax vekuTanzania mushure mekukwanisa makore masere vari pabasa sezvinodiwa nemutemo weSADC. Vari kuda chigaro ichi vanosanganisira vaElias Magosi vekuBotswana navaFaustina Luanga Mukela vekuDRC. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Gadzipa vati kunyange pakavana sachigaro mutsva musangano reSADC havaoni sangano iri richivandudza mashandiro aro zvakanyanya.
Ndinogona kusinja nekuti vachakwera munhu munyowani anogona kunge aine mamwe maitiro akasiyana nevatachiziya, uye pasekretariati ndipo pane basa guru. Pakaita munhu ane zinyekenyeke, munhu asina kunyatsoshanda zvine simba, panogona kusaita zvinhu zvakanaka. Tinoona tirangarira kuti papaine vatomani salamao, munhu wanga achinyaya kuonekwa shanda ane kuda kuti zvinhu zvifambe negwara rakanaka.
Mashoko aya atsinirwa nemukuru wemedia center paNST Mudzengi.
Mutungamiriri weSADC musha ari kupinda kana ane fungwa yekuti da kuchinja zvinhu, panogona kuda kuita kakufamba kezvinhu. Mukatarira muchaona kuti pane vatungamiriri veSADC vakambozama kushandura zvinhu. Muenjani, tondoda kukupai wavamwana wasi vakatarisana ne zvaiitika muZimbabwe, vakada kutaura chokwadi, vakada kuudza vana vamugabe kuno chokwadi chaiitika munyika, vachiti zvinhu ngazvigadzirwa.
Vati dai SADC ine simba ingadai yakagadzira nyaya yekuMozambique iyo yauraisa vanhu vadarika zviuru zviviri nemazana mashanu.
Zvikuru zviri kunyanya kuitwako zviri kuitwa neRwanda. SADC pake zvayo haina simba ringaita kuti igadzirise zvirikuMozambique.
Musangano wevatungamiri venyika unotevera musangano wakaitwa nemakurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mukusimbaradza kudyidzana munyaya dzeupfumi mudunhu uyo wakatanga nemusi wechishanu, ukaita chisungo chekuti nyika idzi dzinofanira kusimbaradza kudyidzana munyaya dzekuvaka maindastry pamwe nekurwisana nedenda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.